Kanzuro hatina kuti hatina mari yekutenga makemikalsi. Mari yekutenga makemikalsi tinayo. Makemikalsi ndoo asiko kuzimforce. Inova iyo inotipa aluminium sulfate. Haiko nokuti Zimforce yanga ichitadza kutenga sulfuric acid inotengwa iyo kuSouth Africa. Sulfuric acid inoda foreign currency.
Kuivo vehurumende nekambani yeZimforce yamataura iyi vari kutiwo kudii?
Vakatadza kutenga sulfuric acid nemaringe yekuti vanga vasiri kupuwa mari kuReserve Bank. Vatadza kutenga ndobva vatiudza isusu pasina nguva vachiti vakutadza kutipa 4 loads dzavanotipa pazuva dzemachemicals iwawo marori mana.
Saka imi seKanzuru matano amakatorawo ndeapi?
Takabva tadzima mushini nokuti hatikwanisi kunge tichipa vanhu mvura isati yagadziriswa. Asi vari kutisimbisa kuti sulfuric acid yasvika. One truck yakasvika kubva kuBite Bridge. Pane mamwe matruck maviri avari kutarisira achasvika mumazuva anotera. Inyaya yokuti isusu tinosungirwa kunzi titenge chemical iyi kuZimforce. Totenga ikoko chete kana ivo vatadza kugadzira mushonga uyu. Zvinoreva izvo kuti isusu tinobva tatadza kugadzira mvura. Chinhu chatakasungirwa kunzi tidaro nehurumende. Tichange tichiita musangano navo nemusi wechitatu. Tione kuti hatingawani here solution panyaya iyi inoita kuti tisange tichipererwa nemachemicals zvisina notice. Uye tione kuti tinogona kugara tine stock here yemazuva akati okuitira kuti kana yazopera tinokwanisa kushandisa yatinenge tiinayo.
Saka guta rimire papi pari zvino? Munoreva here kuti hakuna kana dzimwe nzvimbo dziri kuwanawo mvura chero shoma zvayo yekurapira hayo?
Pari zvino mvura yava kugadzirwa kuPrince Edward tiri kugadzira 75 megaliters, kuMorton Jeffrey tiri kugadzira 125 megaliters. Zvinoreva izvo kuti pane nzvimbo dzemuHarare dzava kuwana mvura, dzimwe dzakamirira kuti mareservoir ange achizara kuti dzizowana mvura.